Hey, Tata, hola, Zimbabwe, muhle. Welcome to Nomgamshira Message. Ngiyawamukela wonke umlaleli ongenayo kuhlelo Nomgamshira Message. Mchirongo wethu cheve chidiki. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Ikakhulukazi eZimbabwe. Welcome all. Today is Tuesday, the 2nd of April 2019. We just missed April Fool's Day. welcome to April. Zimbabwe muhle. Ikamalami, my name is Mike Ore. Alright, Zimbabwe Muhle, welcome once again. Mune chirongo chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today on our program, we're looking towards tackling and discussing and talking about something that has affected a vast amount of youth in Zimbabwe, the issue of unemployment. Kune vanhu vakawanda kuZimbabwe vari kuchema hanzi aiwa kuti Mike hakuna mabasa munyika kutsva ai imisebenzi dololo hakule misebenzi elizweni. But before we do that, Zimbabwe muhle, I found it fitting ukuthi lamhlanje kuhlelo we give you guys an update on something that's happening ngale eManicaland. We recently saw ukuthi there was a cyclone, a tropical cyclone that devastated the eastern region of Zimbabwe. Tropical cyclone Idai, that thus far has killed over 200 people, Zimbabwe Musha, 200 people, left thousands homeless, left so much property broken and devastated. However, Lamshanje Kuhlelo, luckily at the top of the hour, what I'm planning on doing is giving you guys an update. So without further ado, let's head over to Kopa Village, uManicaland, whereby they're going to give us a little taste as to what exactly is going on in their village.
Due to the heavy rains that were triggered by the storm, there was a lot of water, the volume of water accumulated, and it was breaking the bridge and the stones. So when the water accumulated, the bridge burst out and the water flew to the place where people were residing, and it flattened everything. The stones, they broke the houses. And it was due to the storm. That's what we recognized. And there are people who were buried under the soil, and the stones are on top of the people. We really regret with the incident.
Mvurapa yakauya, yakauya nematombo. Ose haya matombo amuri kuona. Yakauya ikapaza imba yangu yanga iri panapa. Mudzimai wangu nevana vangu vanga vari panapa. Asi chisiwiro changu chandinoti kudai ndaikwanisa kuwanawo mhuri yangu. Kunyangwe vari vapenyu, kunyangwe vakafa, ndakwanisawo kuvaona kuti ndivavige. Ndozvandinoshuwira kuti zvinogona kundisunungura mumwoyo mangu ndakagara. Ndoziva kuti vana vangu vari papa. Ndinonga ndasununguka.
Those were villagers of Kopa Village in eManicaland explaining what exactly happened. For those that just joined us, what we just played was a video of villagers from Kopa Village in eManicaland explaining how Cyclone Idai ravaged their village. As we speak, the Minister of Information, and currently is the Acting Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, until the 5th of April, Honorable Monica Mchangwa says the death toll is currently at 268, I repeat, 268, and is expected to rise. All right, Zimbabwe Omoshe, now on to today's topic, the issue of unemployment in the country. As we speak, the Zimbabwe National Statistics Agency says that the unemployment rate in 2014 was at 11.3%. That has been debated. That figure itself has been debated time and time again by different outlets and different organizations. Now, according to an article that was published in 2017 by the BBC, Zimbabwe's unemployment rate in 2017 was actually at over 90%. That figure, of course, was given by the Zimbabwe Congress of Trade Unions. How is it that in 2014, the unemployment rate was at 11.3, but in 2017, the reported was at over 90%? Let me break it down for you. According to the article that was published, which quotes Forbes magazine, the 11.3% that was calculated was inclusive of jobs that are part of what we call the informal sector. Abantu laba abathengisa airtime, abathengisa ama chips, ama sweets, you know, on the sides of the roads, vanhu vanotengisa pamisika yakasiyana siyana munyika. That is what we would regard as the informal sector. Now, according to Professor Catherine Bourne, who is part of the LRC, the London School of Economics, the distinction between the 11.3 in 2014 and of course, the over 90%, which was reported in 2017, is how an individual would discuss or treat what we call the informal employment sector. If you consider an employed person as someone who has a formal job, pays taxes, has benefits, pension, and more, you would find that generally the number itself would be larger. It would skyrocket. However, just like it was explained in Zimbabwe, for them, what they're saying is, vanhu vanotengisa pamusika would not be included in that definition of what is employed. The 90%, like I said early on, was quoted by the Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, which they said, you know what, guys, even though you're saying 11.3, it cannot be 11.3 because a vast majority of Zimbabweans are part of the informal sector. For them, they're saying we cannot define that as a source of employment. What do you have to say? Zimbabwe Muhle 20 maondrenyu. Ngenani kuhlelo +1202 is the number. +1202 465 0318 is the number to call. You can also text us on WhatsApp. I always make this mistake. Ukhola Zimbabwe Muhle. +1202 465 0318 is the number to text on WhatsApp. However, the number to call is +1202 619 2077. That's the number to call. I repeat, +1202 465 0318, that's the number to text. However, if you're looking to call us in studio, +1202 619 2077. Tripteplenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave frequency 4930 6065 uyezve pa 15460 kodwa abafisa kubukela ku internet tiripo pamapage edu matatu sikona ku www.voashona.com www.voastudio7 or voazimbabwe.com njalo ku www.voandebele.com. However, for our Facebook fanatics, avo vanhu vada kutiona pa Facebook, I know a lot of Zimbabweans spend a lot of time on Facebook. We have three Facebook pages, Patrupitef and Yura Izrezi, TV pa VOA Shona, Skonanjalogu VOA Ndebele, Skonanjalogu VOA Studio 7. You could write your numbers there, you can write your comments there, Zimbabwe Moshe, and most importantly, please share the program. Fagana ma likes, ngenana mshego, pindai muchirongwa. All right, joining me in studio right now, it seems as though I have my first guest, Pachirongwa. Hey! Pinda mchirongwa okona kuhlelo ngubani ecingweni? Hello mtereri, kola kola. Vamtsaka ndiri kudzwa kuti muripo parinari. Hello.
Rezika jengo.
Hello. Musi kunzwika parinhare, Zimbabwe Muhle ndiri kunzwa kuti. Hello guest wangu wekutanga, muripo here parinhare apo? Mukoma kuda kwazvo, muripo here apo? Okay, it seems like we're having a connection problems with kuda kwazvo. Let's try call him back. However, Zimbabwe Muhle, ngishilo ukuthi lamhlanje kuhlelo sikhona we're discussing the issue of unemployment in Zimbabwe. Like I said earlier on, the organization in 2014, the Zimbabwe Stats Agency, basically, you know what, the number of unemployed abantu abangelimsebenzi elizweni is 11.3. Kodwa iphepha ndaba yele BBC lathi umsakazo we BBC wathi lokho akusoloni iqiniso. In 20 2017 bona ba kishi article besithi in actual fact the unemployment rate abantu abangelayo umsebenzi is at over 90% elizweni. Ungani besisho kanjalo? How did it jump from 11.3 to over 90%? Bona bathi hi, it depends on ukuthi umuntu uchasa kanjani nxa usithingi lomsebenzi. Nxa usithingi lomsebenzi and you're selling airtime, you're selling sweets, can you describe that as a source of employment? Wena ungathi hi, mina ngempela put mic lomsebenzi kodwa umsebenzi wakho is to sell airtime, is to sell sweets. Bona bayasho ukuthi the reason why it was at 11.3 is because bona abe Zimstats agent, they included that within their findings. You have a source of revenue or a source of income. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe kulabantu abaningi abafisa ukungena kuhlelo lamhla. Kodwa asihambeni emakhasini ethu amathathu whilst we try to get our three guests. UMakhumalo, Pamela Khumalo ukhona ehlelweni uthi hello everyone. Sawubona Makhumalo, unjani? UMsunduzwa Ndlovu laye ukhona ehlelweni uthi hi. Sawubona bhuti wami Msunduzwa, ngenani kuhlelo, bhala nama number ukuze sixoxe. Tikaenda uku page red review o Ashona, kuna wana wakawanda, kuna Forbes Nyambira aruti aruku South Africa uku. Vigilant Chigora aruti dumelang Vigilant ukai mnyanyo nyakonda aruti jobs mantra dololo anza kuna mabasa kunyika uko. Yvonne Khumalo uti uyabugela aru is watching uko from Pretoria. Goto angezo uti silo guest wetu paru nari apotina wa Nicholas Kajengo. Waka Jengo mapina mchirongo magadeni. Maapinda mchirongo chedu chewe chidiki. Nasu taura nyai. Anzi vandu we chidiki waru chema waru chumunyikamu na mabasa. Imnoti inazo izo.
Okay. Ya. Yeah. Ndo tizo. Mabasa ano gaziru ane munu. Mabasa arumfunga ze munu. Na izo zo. Ndika tingatamu na mabasa. Noti mabasa arumfunga ze munu. Ndika ile jine marisosizi efe. We've got land, we've got capital, and we've got labor. Zimbabwe is a beautiful country. Young people are energetic. They constitute above 60% of the labor force. So we can't say there is no employment in the country.
Asi chiboti sana nguraiwo mkoma, vanhu vechidiki wakawanda vari kuchema vachiti they don't have access to these resources. For example, vakachema vachiti aiwa, isu nangwe tikati tiri kuda kutanga mabusiness edu, hatina mari, we don't have the capital to start these businesses. And when we go to mabanks akasiyana-siyana, mabank anoti aiwa, pane chinhu chinonzi collateral that we really, really need. However, because vanhu vechidiki wakawanda do not have houses, they don't have cars, they don't have anything that they can put up as collateral, these loans are denied.
What happens, that is a mere assumption. Because actually, quite a number of people who bet on those facts, one of us now going to end up on the ground, come a bengi kwacho, watch it on my applications, acho, one of us now going to fungi zira, I'm not going to qualify. Most of the young people with such a mind are too tragic. Besides this strategic, they work on assumptions. What I can say is Zimbabwe is open for business. Our banks are open for business. The private sector is open for business. The public sector is open for business. And patriotic individuals are also open for business. Hence, I can say such mentality has to be marginalized out of existence.
Asiwaka Jengu, whilst we're on the same topic of access to resources and more, you said earlier on that, you know what, Mabasari Mominyika, how do you then explain my reports? I Arugubuda, for example, BBC in 2017 was saying, Aiwa, more than 90% of people are actually unemployed in the country. That being accredited, of course, you may argue, Aiwa, Kunawana, Rutenge Sapamsika and whatnot, that's a source of employment. But that is not what someone went to go graduate for.
Okay. Now, if you say there is 90% of unemployment in Zimbabwe, I think you are taking it wrong. Because we have got two types of employment. We have got formal employment. We have got informal employment. If you see that most of the entrepreneurs, most of the rich people in the world, they are not employed formally. Take, for instance, people like Said Masiwa, people like you know, Mutasa of the telesale.
Well, those are
you
employers.
Know, most of the entrepreneurs, they are doing their own business. Mm-hmm. And we are saying they are doing informal. So, in terms of young people who are in the informal sector, they are earning a living. Their livelihood is better compared to those, the so-called formerly employed. Mm-hmm. Now, Zimbabwe is an agro-based country. Many of our young people are into farming, say tobacco, some are into wineries, some are, say, into other cash crops like even coffee. So we can't say those people are unemployed. Why am I saying so? I'm saying so because they are earning a living from their work. Mm-hmm. Actually, if you see even their standard of living, it's an improved one. So it's beyond doubt that the statement that unemployment, that percent, I think is ill-advised.
Mm-hmm.
Yeah, it's ill-advised.
However, going back to itself, like you said, you've got two different distinctions, pane formal employment, pane informal employment. Of course, the two different sectors, like I had classified, there's those that will go, you pay your taxes, you get your benefits, whatnot, which would fall under the formal employment. And then there's the informal, and on Tingisam Sika, like you said, the farmers and more, and so forth. A lot of youth are actually cranking out, they're coming out, we graduated. And not everyone can be a boss. So how do you go about something like that? Not everyone can be an entrepreneur.
I agree with you.
Mm-hmm.
That's a good point. I'm sure the government of Zimbabwe has got what we call a blueprint called Vision 2030.
Mm-hmm.
The major aim of that blueprint is to transform Zimbabwe into an upper-income economy with a gross income of 3.5 to 5,000 in real terms by the year 2030. What mm-hmm. does this mean? This means that the government is committed to job creation, the formal job, mm-hmm. as you mentioned. But now there are some hiccups that are really a drawback in terms of this vision.
Mm-hmm.
And for instance, our industry, there is closure because of sanctions. If you see some of the state enterprises, you know, they are operating below, say, 50% capacity utilization
mm-hmm.
because of some of these issues. So we can't deny the fact that formal employment is crucial. Yes, as long as the sanctions are not lifted or removed, then actually it will remain a problem for our young people.
Now, Vaka Jengo, even if we hammer on the idea of sanctions, not that it's necessarily something that should be discussed within this issue, but if on the same issue, sanctions, how are they affecting the job creation sector? Because sanctions are based on individuals. They're not sanctions on the country.
I don't agree with you. But we are talking of industrial closure. Mm-hmm. We are talking of you know, our banks, take for example, Agribank.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of entrepreneurship.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of that formal employment itself. It's beyond doubt that, you know, sometime back, our people used to borrow quite, you know, a big sum of money from these institutions mm-hmm. so that they finance their operation, they begin their big enterprises. But now it's really a challenge. So we can't deny the fact that our young people's industrial vision is being adversely affected by this so-called illegal sanctions. So they are a cause of concern in terms of the so-called unemployment we are talking about.
Mm-hmm. All right, Vaka Jengo, and then I'll come back to you in the second room.
It's fine.
All right, so I hear with Silo Mlaleli, Tinemteri Riparunare, Ariparunare Apo, who is on the line. Welcome. Mapinda Mchirongwa Chedu, Chevechidiki.
Hello.
Hey, Magadi, and you, Baba?
Tinefano, Magadi.
Aywa, Trukufara, Kana Mchifara, Ariparunare Apo, Ndiani?
Lloyd Gomani, Mondare.
Hey, Vako, Mani, Timuka, Mutoruko, Zimbabwe. Murugunzwa, kajengo arut aiwa nyai yokushaikwa kwemabasa hanzi aiwa it's within your mind hanzi ma resources ari mumnyika iwe semunhu wechidiki hanzi aiwa use your brain figure out how you can use it but everything is there for you to use munoti nazvo izvozvo
baba ngavarege kuda kunyetera nyika tirikutambura chaizvo kuno muno muZimbabwe hamuna chirimo munhu
Saka vagomani maviki mashoma yakapfuura takanzwa mutungamiriro wenyika vakapawo vechidiki mkana kuti vakurukure navo kumusangano weNational Youth in Durban ukuwo mutungamiriro wenyika vakanyatsoti aiwa mari yekubatsira vechidiki iripo vakabva vaendera mberi vachibata nyaya yempower bank vachiti aiwa mari yekupa vechidiki maloans iripo kana muchida munoapplya imi munotii nazvo iyo nemaondero emutungamiriro wenyika
aiwa kana chiri chanje chiripo ngachiuye kachipihwe vanhu nenguva kubengi kwacho hakuna mari izvozvo tine mari dzekunzi muRTG kunotenga kumashopinoti hatinokwanisa kutenga nacho saka tingati tine chakanaka here hapana chakanaka baba
saka imi munotii sezvo vakajong vari kuti pane chinonzi informal sector apo where you can actually create your own business like you know apa my examples like Masiwa Strive Masiwa uyo who's an entrepreneur vakati aiwa iwo pache zvavo would not be defined as someone who's part of the formal economy nekuti he's a boss haashandira umwe munhu imi munoti sevechidiki hapana here mukana wekuita wekudevelopa vamwe vavo ana Strive Masiwa kuZimbabwe Ezulu ngandaba lemzilo umlaleli wethu uLloyd Bomani uyakhaluza hayi lokho kushiwo ku Nicholas Kajengo hayi akusilona iqiniso uthi hayi kumele achane lalokho ngenxa yokuthi ubona ngani uqamba amanga ngiphinde ngambuza ngale ndaba lokho kushiwo ngu Nicholas esithi there are two forms of employment kuthiwa there's the informal and there's the formal sector uphinde wathi hayi nina njengabantu abatsha you have access to all the resources kuthiwa eZimbabwe ama resources akhona agcwele so kuthiwa nina njengabantu abatsha seize the moment nina nithini ngalokho bhalani ama comments ngenani kuhlelo regai ndidzokere kuna Kajengo ndisati ndaenda kuna mukuru wangu kuda kwashe vakajengo muchiripo here parinari apo vakajengo
ndiripo munhu wamwari ndiripo
manzwa muteereri ari kuchema chema hanzi aiwa handizvobazva muri kutaura hazvisi chokwadi
autere yake mafungira ndinosaka vakuru kare vaiti chitsva chemuruoka uyu ngaafambewo ambodzidza kuona ambobvunzawo vamwe kuchikorekore kuchichiona kune inonzi nzerumbairi kureva kuti munhu zano unopihwa nevamwe karamba kagidza kudharini ikoko asingafambi asingaoni kumafloo vanhu vari kuita mari fodya kutenga zvakanaka pasaikwanonyunyuta kana fodya kaka irima zvakanaka iri good bed quality tobacco hapanyika dzakaita mari asi kana zvinhu zvacho zviri zvekiya kiya zvedhangara dhangara idambudziko so ndikuti mukomana we ngaafambe aone mabheri impowerbank iriko irikupawa maloan mikana yakavhurika kutaura na president wedu impowerbank iri kubatsira mayuti akawanda tine mayuti mazhinji vari kufara kuti vari kuwana mari neimpowerbank
ndoshamisika
nezvanga kutaura mukomana ndatoshamisika zvisingaiti
orit vakajengo chindiudzaiuka kuti pari zvino impowerbank yabatsira vanhu vangati
handikwanise kupindura on behalf of impowerbank kuti vane mafigure dzakawanda zvakadii asi indanoda nicho kuti ma youth yandi kutangana nayo ma jeans kuma kungawa kuma bako kwacho koko kunorinwa fodya ingati kuma minda kwatofamba nemuma migodi matinofamba varingoti katanga ma business yaya noda ku empower bank kuti vachinzi vacho vanobotenda square vari mitaizo yati tu wechidiki vachipinda kuna na NCT makamani efodya achacha tobako anatia imbi vachitora square asi vachinzi vacho izvozvo vari kuita mari nguva atikutaura iyoyi havana kutombopinda muswere asi havanozipinda muswere zvematobhaku kambani asi vakapiwa mari mumabhengi edu kunyanya empower bhengi iyoyi vakapinda mumunda so ndikushamisika mukomana ari kuti izvo haana kuwana mukana uwowo mukana uripo ndafara kuti zvaaita zvakanaka nokuti mbudzi inozvarira paruzhinji kuti itandirwe imbwa zvaaita chinhu chakanaka ende tinoti timuone sekuti aziva kuti aiwa mukana uriko madho akazaruka
tiri kuonawo pane vanhu vari kukomenta apa vari kuti hanzi aiwa power bank inenge iri iproject yebato rezanu pf hanzi kana usina membership card rezanu pf hauwanewo mukana wekuona mari
ndofungidzira kuti ikoko kunonzi kurota kana kuti kurotomoka zvirambidzwe kurota nekurotomoka zviri muvanhu hakuna bhengi paunosvika mubhengi kuti ndipi ndipe kadhi remusangano hakuna bhengi rinoti izvo ko ikoko ndo kunonzi kurota kana kuti kurotomoka hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro vanhu zvandambotaura zvive kuti vanhu vanodzeta nenonzi assumption vanofungira asi vasvikakuti ndozviripo nhai utotsarasika utopindawo munyika ine vanhu utopindawo mumari mune vanhu utopindawo mumabhizinisi mune vanhu
Alright, makachengo regai ndikubatei ndokumbira kuti mubate parunhare for one second ndiri kunzwa kuti guest wedu wechipiri ukuda kwashe mutsaka usengenele kuhlero batai parunhare handisi
tinotenda
Right, balaleli zulukandaba khulumani imbono yenu ngenani kuhlelo The Connection lamhlanje we are tackling the issue of unemployment elizweni ngezwa ukuthi our second guest umnumzana ukhuda kwashe is here online khuda kwashe ukhona ecengweni
ngikhona baba linjani
hayi siphilile bhuti wena unjani
hayi ngiqine nka
good so uyamuzwa nangu umnumzana uNicholas Kajengo uthi abatsha elizweni kumele basebenzise ama-resources akhona uthi ngempela ilizwe ligcwele ngama-resources abatsha should just figure out how to get access to them wena uthini ngalokho
ngiyabonga baba it's unfortunate ukuthi ngingene sesephakathi angisazwanga okunye okumnandi akukhulumileyo kodwa kunje ngiyavumelana kakhulu laye ngithi ama-resources maningi kakhulu abatsha balohlupho lokuthi abafuni uku-explore ama-opportunities akhona bale syndrome yokubana into ingabakhona uzokuthiwa ngiyezanu p f njalo nje asingene yibo nje ababuya kanjalo sebekhala bethi akula ma-opportunities they rush to other countries like South Africa seeking for greener pastures more than Zimbabwe's green so sithi hatshi asivuleni amehlo singasigeza singagezisi siyaphansa sigezeni siya phezulu sibone okukhona esikuphiwa ngurhulumente wethu
siyakuzwa mnumzana kodwa how would you then justify nxa usithi the pastures in Zimbabwe are green eningi labatsha bayakhala you know there's so many reports that have come out saying ukuthi akula employment the unemployment rate is skyrocketing eningi labatsha are now having to you know live by what we would call informal sector ukuthengisa amaswiti i-airtime ngezinto ezithiyeneyo how would you then justify something like that bese usithi ama-resources akhona
uyabona mnumzana kuqakathekile kakhulu nxa lifuna ukusova uhlupho olwabe lukhona okuqakathekile okwakuqala yikuthi liyaqala livume i-situation ekhona the rate of unemployment it's undisputed it's high however okumele sikukhangele yikuthi yikuyini okwenziwayo okwamanje ukubana kureduce i-rate of unemployment yona leyo i-rate of unemployment yakhona ibe njalo iclustwe into two ukuthi singathi sithi unemployment sikhuluma ngani kulabanye esithi employed formally and informally kodwa uthola ukuthi lwana oku-informal uthola imali eningi kakhulu kulwana oku-uninformal uyabona so usuthola ukuthi yena lwana othola imali eningi engekho ku-formal employment impilo yakhe inhle kakhulu ukudlula lwana oku-formal employment ngalina selivala selisithi i-rate of unemployment is very high selivala lwana othola imali eningi kakhulu so sithi yes ingabe i-high i-rate of unemployment kodwa uhulumende ule i-transitional and stabilization plan eyenzakalayo kathesi eyokuthi ku-create i-employment especially focusing on ama-young people abatsha ababuyayo from okwakhathesi upresident wethu uthi for Zimbabwe to be an upper middle income class country by 2030 kutho ukubana from now nxa ukuthi kulabanye abangakabi le misebenzi the government is working on a trajectory ekubana abantu bonke bethole umsebenzi within the employable sector and but sinjalo nje abakhangeli ukuphela ukuthi be create i-employment for abantu they are also giving opportunities to young people esithi empowerment
right uthintile udaba uthimpile udaba lwama opportunities and what opportunities because siyezwa abalaleli bayangena kuhlelo they're saying these opportunities they don't have access to them surely you can't say all the listeners that are coming in are lying
it's right we can't exactly say they are lying but the opportunities that are there we are saying as young people let us open our ears and listen to the relevant media houses that then gives us exposure to opportunities. For example, ask any of those young people who are calling if they listen or they watch ZBC. They don't. But those are the platforms that then discusses opportunities that are available in the country. My colleague from the Minister of Agriculture has already alluded to say, for example, there is Empower Bank that is empowering young people across the country. As I'm talking to you right now, I understand they're actually moving to district by district. This week, they're actually in Matabeleland North. They are moving district by district, trying to talk to young people and share the financing opportunities which are currently there. There are workshops that are being done. In the past 2 weeks, I attended 2 workshops. Mm-hmm. And all those workshops are currently talking about young people empowerment. There are organizations that are giving funds for young people. Mm. But you see now, people are hiding their heads in the sand like a proverbial ostrich. They don't want to see opportunities that are being presented.
I got to kudakwazi.
They choose to be kind ready.
Kudakwazi. Yeah, uthi wonke umuntu 90% the unemployment are choosing to be kind babies. Kanjani? Ngoba
no, in 90% mnumzana it's debatable. Those are the figures elibuya lawo. You see 90% ababuya lawo abantu kwamanye amazwe bethi 90% when in actual fact 90% unaleyo asiyazi ngoba khathesi I'm talking to you industries are being opened mines are opening so but every time sizokuthi 90% I think 90% yakona injani agriculture right now is performing very well. I'll talk about Agropols as we go later in the state. They are performing very well. Employment is being created, but our rate of unemployment is still stagnant at 90%. How come, Mnumzana?
Right. Nxa usukhuluma kanjalo mnumzana at that stage and point wathi ngubuze ke you touched on the issue of e-employment bank and I know ukuthi wena you've worked you know very closely with them and ushilo wathi a lot of young people have access to these loans and a lot of at this stage and point based on my understanding there's only $12 million that are there to you know disposal to abantu abasakhulayo how many youth can that help? Kuda kwes?
Hello, sir. Yes, I'm here.
Bengithi, at this stage and point, imali ekhona, is that enough to help abantu abasakhulayo to develop, you know, jobs at to the stage and point whereby you could bring up abantu abasakhulayo in the country?
Let me agree with you to say 12 million ingabe ingayeneli. Kodwa noma liqalisa, you don't start big. Liqalisa kancane. We start with that 12 million and we grow that 12 million to be 100 million by the year end. Mm. How do we do that? We make sure that those who borrow that money pay back and then it gets to other young people sebethola labo lokho si revolve quality revolving and sisenza ama project we pay and it of isayini la. And the other point ngeyokuthi it's not only empower bank. For example kule women's bank la ekhangele abasakhulayo labani nabesifazana labo balama programs abo. We also have other banks like Agribank or Wakatezi. Iyanika ama loan and bengikhuluma labo nje recent workshop. But hatch nga ule bankable project asilandaba even in the security ye Agribank le.
Right.
So, ubaba uSaid Basiwa through Stewart Bank also gave another fund for rural projects. So we are saying the pool of funds ebanjanisayo together iyenela ukubana siqalise ngoba we don't need to start big.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni mnumzana ngithatha umlaleli and then I'll come back to you and it's
ngiyabonga.
Right, murukumunzwa kudakwasha ari kuti Zimbabwe mari iripo. Imuruti inazvo tukona pa mapage vanhu ari kucommenta zvikuru tinotenda zvikuru. I'm going to read your comments in one second. Rega intore mutereri. Kola kola ecingweni tiri kunzwa kuti tine mutereri apinda pachirongwa ndiani apa?
Inonzi Children Gogoma.
Vagomo zviri kufamba.
Ah, ziri kufamba makadini zvenyu.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara mukoma.
Yangu iri pakuti. Iri pakuti nyaya iri kutaurika panapa yekunzi muZimbabwe mune mabasa. Dambudziko riripo nderekuti kana mabasa agana kugona kuvapa isu tinori mafoja tiri kuno kugarweni asi dambudziko riripo nderekuti tikaenda kumafloors tinopisirwa mari mukadhi asi mamwe emabasa yatoshanda yandoda cash chaiyo chaiyo. Saka hatizonzwisisa kuti hurumende yanga yakanyarara mafertilizer mishonga zvichikwira asi vachiziva kuti kana mari ichinge yazobuda inenge yayavo. Saka hatizonzwisisa kuti kana vachionotsigira varimi vanenge vachitotsigira vepa kuti kudii.
Right, regaitika nemubvunzo kuna vakajengo. Vakajengo muri parinari vakajengo. Alright, regai kuda kwasha daire mvunzo. Kuda kwasha usakone cingweni.
Bunda ye ndiripo.
Ah, right, ngukuda kwasha ukuruma ngoba ndiva kajengo.
Bunda ye ndiripo.
Alright, manzwa mvunzo wemuteereri.
Handi nemuteere.
Vagomo muchiripo parinari.
Ndiripo.
Right, vakajengo varida kunzwawo muteereri ndachikumbira kuti mudzokerere mvunzo yenyu kuti vanyatsokunzwa zvakanaka.
Kuti murume ari kutaura kuti azivi mari iri mumunzira dambudziko ratiri kutaura nderekuti isu tinogara kumamisha tinorima fodya. Kuno kwatinogara isu tahambandike mafeti mishina asi kana chinge chatengesa fodya sitinogara ari mumakadhi imomo kuti uzesambe iko keshi iri yari kupesendwa. Saka haizvozvo kuti tiri kurima electronic money hatikurisa kesha tiadiiaa kuti hurumende iri kutotsigira kurima asi haisiatogona kuzotsauka kana takutenga zvekutumesa muchidhuku asi
pindura itinzwe vakajengo.
Okay, chokutanga varimi vedu seexample uyo ari kutaura nyaya yake ari kuti anotarisira kuwana pH chet asi tisi kuti muZimbabwe mari yatoshandisa isisvo tine RTGS tine foreign current so iko keshi yataura iyoyo. Saka as long as mari yaanga awana mukadhi kana kuti mupfuni wake ichiita kuti adzokere kumunda ichiita kuti achengete mhuri yake hazvina pane dambudziko kuti ndoda musha ndoda keshi ndonyaya yekutanga. Yechipiri yekuti kwava kune dambudziko anga richiva kumaflow taingozviverengawo manyuspaper asi sekuzvaka tiri kuita kuti hurumende akaita resolve minista wefinance akagara pasi naminista weagriculture vakaita resolve panyaya idzodzo uye zvakare hurumende yedu ibhadhara vanhu chimwe chidimbu ndechidimbu dambudziko riripo nderekuti varimi vedawo vanenge vasiri connected to reality. We ought to have a comprehension of what is currently transpiring, what is currently going on. So I think is not connected to reality. He is to revisit current affairs.
Mati, vagomo manzwa here mhinduro yavo.
Yes. Oh, you asking me or Mr. Gomo?
Ndiri kubvunza vaGomo. VaGomo muchiripo here parinari apo? Hatina kunzwa zvakanaka ndanzi kumbira kuti mudzokere zvamataura.
Ndiri kuti ndini makindiro yavo kuti haziri kana ndikakwanisa kuwana mari yekuteshe mari kana RTG mari kana ndikafonika bharimu yacho kana mari. Asi tonangu iri pakuti kuno kwatinogara kuti mabasa edu abudirire tinoita keshi maoko tinowana zvokutora futi tanogiridza tinoto keshi but kuti tinoti keshi ino iri pakuzoiwana. Saka zviri kupa matambudziko yakakura nyaya dzekusimba tinobva munda gramafanaa.
Alright, VaGomo, takunzwa zvakanaka. Thank you so much nekupinda muchirongwa. Handiti baba. No problem. Chirongwa ndechenyu baba. Modzoka next week tinenge tiripo. Handiti.
Handitika.
So Zulu kanda pahotsisi pana macomments aripo apo. Hey, vanhu vari kupinda zvechokwadi. UPeter Matsotse is watching from Brisbane in Australia. Peter, how is Australia, mate? Faith Cutler said something really, really important that stood out. After the recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety, how is this considered as employment when it's very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected? Oh, perfect. Kuda kwashu, kuna kwingwe. Kuda kwashu.
Yes, ngikhona baba.
Right. Umzwile umlayezelo ka Faith.
It wasn't that clear, but he was talking about risk in the mining venture.
Exactly. So uFaith uthi, you know, both you and Mr. Kajego mentioned ukuthi kulama sectors amabili, ngathi there's the formal sector and there's the informal sector. So based on the message, okay, let me reread it for you so that you hear it clearly. Uthi recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety, how is this considered as employment when it is very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected?
Thank you very much. Let me say that when we are looking at mining laws, when we are looking at mining laws, the reason why government always encourages people to register and go what is called EMA, Environmental Management Act certificate, is for them to assess such risks that are associated with the mining sector. So people have got a tendency where they venture into mining without proper compliance or without government approval. And then at the end of the day, they then, you know, get into accidents like what our listener is talking about.
Kuda kwashe, do you not feel like the environment is driving Abantu to be in that situation? Because now, city, the country has resources. Obviously, for someone to go to the extent, Eoguti, Laming, Zangena, Kunapang, Isfage, in a situation whereby I may be in danger, it's because they feel they don't have access to these resources that you both and Mr. Kanjengo are saying are there.
No, what we are saying is, as long as if you identify a resource, say it's a resource in the mining sector, approach government and see the suitability of you conducting your business in that particular area. For example, if you are in that mining sector, there are areas which government actually classifying as a very risky. But, you know, people have got a tendency of not wanting to go through government procedures, and they want shortcuts. They end up getting in danger, and they come back again to say government is a problem. It's not only a problem in Zimbabwe. It's a problem all over the world, by the way. It's a problem all over the world where we have got informal, especially mining, we call makorokoza. Get point. Government trying to say, come and formalize your businesses. Formalize it does not necessarily mean give us your proceeds, but come so that you can assess the amount of risk where you want to venture into. And then we correct that in advance. And then we tell you whether to do your business there or not to do your business there. How you are going to affect other people surrounding you, the environment, the trees, etc. That's what government is talking about.
Mm-hmm.
But people want to choose the shortcut, the shorter route. And then tomorrow, what do? They cry again, blaming government.
Hmm. Wathi ngikubambe kancane ecingweni ikhula kwashen then I'll come back to you once again. Ngizosinomunye umlaleli thi noma umthelele parunare khona mlaleli okhona ecingweni maphinda mjirongwa the connection ngibani okhona ecingweni
maja basa
eh makade yenyu baba
ndinondile ngekuda
ndanje kumroki mudzokorere zita rei
ndinondile
kuda makuda
kuda.
Oh, kuda, mkoma kuda. Ah, inga tichori na gesa, anonzi kuda na yo futi. Mkoma kuda, tino gamchira nchirongwa.
Ndiku kola ondiri kuguruwe.
Kuguruwe, kurise yiko kuguruwe uko?
Aya, kuguruwe kuri nani.
Saka, mkoma kuda nyairi mumnasi. Vanu, waruguti hai wakunyika, kuna baba, sao kwa hanzi. Asima gesa edu, waruguti, handi zoba, hanzi nyika edu inema resources. Imisi wano HDiki. This is the moment. My resources are ipoksi mumashandi se imnoti na zoezos.
Kwa chukua di kwa kanaka. Unifanya kwa chukua di kama diki kama ni wapu. Nipo watunga mimi zivaku. Kana tibu taura tishi na ku chungwa ni watunga mimi ri. Sana se. Tadi braga tu sawe zire. Iwo kana waka wana. Usafaire mamukunze. For example, kine manyuti waka mbuwa na nari ze square chukumashuro. Aduna kuzuri kwa marizi yazi. Wabunga awana kuzuruwana. So, ishu netika jekuti ioka na waka mbuwa na iojifungi zila kuti wangulese wanafana kuwana ni mtu waka wana nao nukuti waka wana opportunity kuhi wana mariachu. Zvino vhara muwanu kunze. Kutaro chokwadi mari paizvinaipo. Tikatarira kubatirwa rwokuti tabatsira kubatsira vanhu vekuchimanyimani kuchipinge kumasvingo wabva kunze iyo mari iri munomu. Zvinorevekwa tiri tichinyepera veruzhinji kuti mari tinayo. Mukatarisa zvekare fodya tarima. Isusu topiwa pabhodhi noti. Iyo fodya yatengwa nemahusa. Kuyo ya mbotengwa ya choenda kukinifana kutie kwa ndi. Mkuma kudawa wakindiri nyayayu ini.
Hehehe, sada kiza manji. Alright, regaidi kubre mkuma kudawa utuwa pindre mfunzo wenyu. Asi tinote na nukupinda mjirongo andesu?
Datenu.
Kuda kwati? Uzwile. Umlale lufu nuguazi. Ukonekwe nguwe nkuda kwati? Mnumzana mtsanga.
Yes, nkona ike niye yu.
Umzidu mdalele.
Yes, nimzwile regaindi vapindure neru rimiro vano nzisisa.
Endra imbele.
Tinotenda. Baba vangu, zichema zwenji tino zinzwa. Kuchema kwenyu, kuno nzikwa zikuru sa. Mataura nyayaya ndifata zikuru. Mataura kuti, vamwe vaka wana mikana. Vawana mikana vaka piwa mari zia zia. Hazina kudokera ya kudoserwa ichocho icho kwadi ndio syndrome iya zve yaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti chirwere ichi chokuti vanhu vanokwereta makwereta mari votadza kudosera should come to an end. Munhu anenge akwereta mari anofanirwa kudosera ndio saka makavona vakazoti kuti tigadzirise chirwere ichi ngatigadzirisei mabhenki maviri achamirira izvozvo agooperata zvakanaka zvakarongeka achitevera zvikwereti ndosaka vakaisa Empower Bank for the youth vakaisa Women's Bank for vanhukadzi kuitira kuti vanhu vaya vanoda kutora mari vasingadzoseri. Izvi zvakare zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kuda kutipa chingwa yatipa chingwa. Isusu problem ya tiri kuita ndeyo kuti tiri kubata todya chingwa chacho kubvutirana todya toita humbimbi ndoga usingadiwe tiri kunzi nehurumende kana takupai zviredzo izvo tendai munobata hove mabata hove motengesa modzosa sidi yatakupai topavo vamwe tiri kuti iyo mbeu mochitora mbeu yemurime mukowe muchidzosere motora maprofit moenderera mbe chopa vo vamwe saka tiri kuwana zvirwere zvokuti vanhu havade kudzosera tisu vanhu veZimbabwe in English we say let's be introspective and be able to solve our own problems atiri kuzvidi atiri kuzvigadzirira munyika medu saka tinotenda zvikuru kuti manyatso kurova nemo nemo hamuna kurova imbwa makaviga mupinyu makuda
wathi ngithatha umunye umlaleli bamba kancane ecingweni angithi
ngiyabonga
right tiri kunzwa zvekare mafona ari kurira ari kuchema hanzi makagara bhampa tinomwe muteereri aripo parinhari apo kola kola mapinda muchirongwa okhona ecingweni ngubani vatadirira makadi henyu
andiraita mene murisene
haiwa kana muchifara tiri kufara nesiwo mapinda muchirongwa baba
handapinda ndiri kuzva zvangu zviri kuitika but yei problem iri kuitika ndekuti vanhu vamu kuramba muchitipa pastudio vaka vanongoramba vachingoziaidhirawo chete
saka imuchitipaisaidhirenyu kaim that's why tichikupidzai
muchirongwa tazinorwadziwa nekuteera chirongwa ichi nekuda kwemadhara iwaya
That's why it's a cheap bike aside, Renu, but you may be an option and I will watch it.
One every day. We are change food.
I'm going to go to the house. Alright, what's that? Vatadirira, thank you so much nekupinda mirongo.
Maybe tiri kurwadziwa zvisingaiti but vanoramba vachingosaidhira zvinhu zvavarungoona zviri kuitika pachina zvavarungoona zvina mubvunzo kana chiva kungoramba vachisaidhira zvinhu zviri wrong. Zvotirwadza, ndaide mambo vavo zvavari kutaura zvinhu zvakanaka zvokuita kuti mhuri yeZimbabwe irambe ichienderera mberi nokuti everyone is suffering. Mabasa achikurumbiswa kubva kudhara achingozi ma investors auya but haumaoni. Zvongoperera mukutaura chete saka hade vambotirayawo kuita kuti vagadzise zvinhu vakanyarara vasanyanya kutaura zvakanyanya se
orit regai tiendere mberi nechirongwa thank you so much nekupinda muchirongwa vatadereri right vakajengo muchiripo parunhari arapo
yes ndiripo
so if anything has come out from this conversation navatadereri is that a lot of young Zimbabweans are in pain a lot of young Zimbabweans are not seeing on the ground what you guys are saying is there for them to access So how do you go about making sure that they can access it? Is it about education? What is it about?
That is the question. Thank you so much. In fact, let me go a bit back to the year 2014. My president, the Edwin of Africa, wagata na zimalabo declaration. Yaiti mu Africa, my youth, ane ma challenge ze mabasa. Na izvozvo, it's not only production. Inogona kuvapa upenyu asi ngavatarisewo zvakare asinoti mavalue chains uyo akarima fodya uyo osimudzirawo kubva ipapo oenda muprocessing sector mumwe oendawo kuthe tertiary sector the insurance part of it echinhu chokutanga chechipiri tinoda capacity building yakasimba chaizvo tione mindset change vanhu vasaramba vane spiriti yenegativity nemweya weassumption vangatingotaura uya kuti kubhengi ndekwebato x kubhengi iri ndekwebato x pari zvino muzimbabwe hatiraramiri mapolitical parties hatifambe nemapolitical parties tinofamba nehwaro ndosaka ndambotaurira pokutanga kuti hurumende ine hwaro hunonzi vision 2030 une zvinangwa 6 zvinangwa 6 izvi hazvinei nezvematongero wenyika tikuti isusu munhu ngavanewo mari inoita kuti akwanise kurarama chechipiri tikuti isusu mabasa acho ngaawanike vanhu vazvishandire tive neendapreneurship wapinde mumabasa macho even masanctions acho akanga abviswa indastry yedu yofamba zvakanaka tikuti isusu pamavision yandataura 6 iyayo dzedu nyaya dzekuti vanhu vakwanise kuwana zvokudya zvakakwana saka tikuti isusu muchidimbu vanhu ngavaunderstand vision 2030 iyoyo imepu yakakwana kumayuth imepu inopa vanhu gwara
Regai nditore umwe mutereri wedu kupedzisira muchirongwa handiti vakajamu.
Yes.
Right. Kola kola ikwengweni, silo munye ikwengweni, ndiana pinda apo pachirongwa apo. Kola kola mlaleni ukona ye? Ukona na?
Zita.
Mnumzana Zita unjani?
Ya, ndio taura.
Taura ine ni baba, zvikufamba.
Zvikufamba muredzi.
Mushe, muri kunzwa kahanzi Vision 2030 yakanangana nokubatsira vanhu vechidiki moti ina zvezvo.
Ini munhu ngakungwa zvinoitika here nevanhu vezano ini? Zvishi zvakaitika izvozvo.
Inda.
Zvomunofanira kuziva ndezvekuti iye zvine zvanhu kuchimani maneka. Vari kuti tikupei chikafu. Vamwe vari kunzi kunzai zvitupa. Zvitupa zvakaenda nemvura. Unochiwana kupi zvitupa? Unochiwana kupi? Iwe usina hembe yekupfeka muviri wako iwe. Chikafu hauna. Hanzi kunzai zvitupa. Saka iyo mari yacho inowanikwa sei? Izvi zvinoita kuti vanga vaine mari. Zvikutsvakwa kunze kwenyika vamwe vari kurohwa nematombo munozungudza matombo maviri kuzinofobhi achitaka musoro womunhu kusvika munhu afa. Shuwa bhengi rine mari ringatadza kuuya kuzotora mari ndoita hangu bhizinesi rangu. Mukatarisa iki zvinhu izvi tichitaura kuti makambani ngaavhurwe. Iwo ukati ungatengesa madomasi apa, unotengesa madomasi apa. Anouya akatengwa nani kusina munhu anoshanda kukambani? Pakaoma ipapo. Ende mukatarisa vana vese kutanga kuma18 kana kuti 17 years ari kunze kwenyika. Izvizvi vana vangu vese ndakatotakura vese vari kunze kwenyika vanga nazvo kuita. Umwe wacho taurai naye panapa 2 minutes.
Ari parinari apo ndiani?
Muri kutaura na Hard.
Mukoma Hard zviri kufamba here?
Zviri kufamba zvenaniwo.
Muri mumwe wechidiki here?
Ndiri mumwe wechidiki, ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurika apa.
Taurai itinzi.
Inini hangu ndiri wechidiki handiti. Ndakakurawo ndichiona zvakawanda wanda since pakapinda government nyuwani. Zvinhu zviri kungonetsa. Chinhu chendinoziva ndechekuti kuti tigotanga kutaura kuti panoda kuitiwa zvimwe zvinhu zvakaita semaprojects. Zvinoda kuti mari itange yagadziswa munyika. Handizi. Kana kuchinzi mari yava munyika, zvinoita kuti mayouth mazhinji mamwe ari kubuda achienda kune dzimwe nyika achinotsvaga mabasa. Awane mabasa munyika mavo achiisitira zvinhu zvavo. Handizi.
10 seconds mukoma hadzipedza muchirongwa.
Chinhu chekutanga ndechekuti vagadzise nyaya yemari ikonomi kuti zvinhu zviite zvakanaka. Then wozotanga kudiscusa kuti saka zvetine mari yedu tofanira kuita sei. Handizi.
Alright mukoma Hard, nguva ndiyo yakudyana naregai ndipe magesi angu mukana wekuti vakupindurei and then teita kutopeta chirongwa, handizi. Right, kuda mukoma Nicholas, ndiri kukupai both each about 10 seconds so that you could wrap it up. Can you respond to Hard? We are kuti ndiri mumwe wechidiki, I'm based outside of the country because of these situations. The economy is not right and you have to fix the economy before anything else.
Changa, economy haigadzirwe nemumwe munhu. Nyika ndedu inoitwa neni? Newe uya muZimbabwe tibatsirane tishandire nyika yedu. Ikonomi iri kutofamba. Ndinokanda kuzotine activity TSP nesaka tine ati kuti Vision 2030 kuno kumakeke uchine mukaka.
Kuda when out in.
Thank you very much. Unfortunately I've been given 10 seconds. What I want to say to my brother is that we admit that the economy may not be performing very well, but at the same time we are saying there is no magic bullet in repairing a moribund economy. What we are saying is it is indeed a process that we are embarking on in repairing this economy. There are a lot of things that were not done correctly in the previous regime that the current government is trying to correct. That's why you see the Minister of Finance being very, very strict
Iskati. Uhlelo sesifikile emaphethweni ngoku.
Siyabonga. Kodwa sithi kwabatsha abavule amehlo, bevule indlela zabo, belalele ama opportunities agcwele elizweni. Sibambane sonke, sisebenze sonke.
All right. Thank you so much Kuda. Thank you so much Mnumzana Nicholas Kajengo. Zimbabwe muhle. Thank you so much Mapinda Mchirongwa. Nasitachikurukura nyaya yeunemployment. Ngatisangane next week. Bye bye.